Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 17 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo yechiundu rabai election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashandaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 nenamibia makwikwi eafrica nations championship. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinokurudzira sarudzo dzakachena munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nezvinobuda musarudzo dzemunyika. Izvo zvinotevera sarudzo yekutsvaga miriri wechiundura mudare reparamende iyo yakaitwa nemugovera. Sarudzo iyi yakaona bato reZANU-PF richikunda. ZESNI inoti yakaona kuti paishandiswa magwaro evavhoti maviri uye vanhu vakanga vasina kuwaniswa dzidziso izere pamusoro pesarudzo idzi. Sangano iri rinoti rakaonawo zvakare kuti paive nevanhu vane mazita akafanana vakazvarwa zuva rimwe chete uye panzvimbo imwe chete asi vozongosiyana nhamba dzezvitupa chete. VaBrown and Love veZANU-PF vakawana mavhoti 9,426 vachiteverwa navatakudzwa Guzete veNCA avakawana mavhoti 445. VaBrighton Mujiti veFreeism Congress vakawana mavhoti 145 kuchitiwo vaWebster Zulu vePDZ vachiwana mavhoti 118. Sachigaro weZesne vaAndrew Makoni vanoti zviitiko zvakadai zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo neZEC. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
ZESNI muongorori yatakaita takaona kuti izvo ZEC ichiri kushandisa mavoters roll maviri rokutanga ratakashandisa pamaelections e2013 uyezve nesupplementary voters roll rinova rine vanhu vakazoregista after maelections e2013. Ongorori yedu iri kuratidza kuti mashandisiro emavoters roll ari maviri akadai ari kukanganisa mafambiro esarudzo nokuti tiri kuona kuti mune vanhu vane mazita ari kuapiya kumarozi aya ari maviri. Tiri kuona vamwe vanhu vane mazita akafanana kana vatu vane madate of birth akafanana nenhamba dzakafanana zvinova zvinoita kuti tifungidzire kuti vamwe vanhu vanogona kunge vachivhota ruviri. Saka takaona kuti izvi hazvina kunaka, zvinoita kuti tisave neconfidence nemaelections atinenge tichiita munyika.
Ko, panyaya yedzidziso makaona here vanhu kuti vanga vaine ruzivo nezvaitora nzvimbo?
Edu tinoratidza zvakare kuti vazhinji vakanga vasina ruzivo nezvakanga zviri kuitika. Pane vaida kuvhota vakanga vasingazive kuti vari kuvhotera nzvimbo dzipi. Zvinova zvinoratidza kuti veZEC havana kunge vakatora nguva yakakwana yekushambadza election yanga iri kuitwa kuti vanhu vanyatsozivisisa kuti pavanovhotera chaipo ndepapi.
Zvii zvamuri kukurudzira kuZimbabwe Electoral Commission kuitira musarudzo dzinozotevera?
Chokutanga chatinokurudzira ndechekuti mavhoters roll maviri ari kushandiswa anofanira kusendekwa kudivi poungwa vhota itsva iyo ichange ichishandiswa pama elections ari kutevera. Tatinokurudzira kuti zeki ishande nechimbi chimbi kuti voters iroro ringe riripo. Kwetawo voter education nekuti mumwe nomumwe arenda kuvota azive kuti apa ndopandichavhota. Tinokurudzirawo zvakare kuti tsika iri kuitwa nemapolitical parties yekuti vanoita mavote buying activities pedyo nepamapolitical stations itsika inofanira kuti ipere.
Avanga vari sachigaro vezesine vaAndrew Makoni vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuzeki pamusoro pezvinyunyuto izvi. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat razivisa nhati kunasi kuti inflation yadzika kusvika pa 0.31% kubva pa 0.75%. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kugadzirisa nyaya yeupfumi kana zvinhu zvakadai kuchanetsa. Nemusi wechitatu pamusangano wezvemabhizimusi wakarongwa neInvest of Zimbabwe, Governor of Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakati vanoda kuti inflation ikwire kusvika kana pazvikamu zvinomwe kubva muzana kuitira kuti upfumi hwenyika hutange kushanda zvakanaka. IMF yainge yamboti inoona inflation yeZimbabwe ichisvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana muna zviita. Kana inflation ikanyanya kuderera sezviri kuitika muZimbabwe inoguma yave deflation. Izvo zvinoreva kuti mitengo yezvinhu inenge yanyanyisa kudzika zvichikonzerwa nekushayikwa kwemabasa zvinokonzerwa neupfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Professor Chitambara avayambira kuti upfumi hwenyika wananga kumawere.
I think is not tracked as in Ziviri. Chekutanga aggregate demand me economy. Ichakaderera zvakanyanya. Nekuti inflation kazhinji inomezhawo zvakare kuwandudzika kweekonomi. Inomezha yatingati health count soundness yeekonomi. Saka makaona inflation iri kudhuza nana 0% uko zvekuratidza kuti miekonomi hamuna aggregate demand. Ndida hamusina aggregate demand. Zviri kungoreva kuti number one, mareal incomes yevanhu, mari ine vanhu muhomwe inenge yakadzikira zvakanyanya. Zviri kuratidzawo zvakare kuti production miekonomi yakaderera zvinonyanya kukonzereswa nedambudziko redeindustrialization iri kuitika, uyewo deindustrialization iri kukonzeresa nyaya yeinformalization. Saka maincomes evanhu ari pasi pasi zvakanyanyisisa, uye makambani ari kuvhara, nyaya yeproduction iri pasi. Chechipiri zviri kuita bilai nyaya yehigh cost of living iri muZimbabwe. Tiri kuti inflation yakaderera, asi makaonawo kuti cost of living muZimbabwe iri pamusoro zvakanyanyisisa. Makaenzanisa mitengo yezvinhu muZimbabwe nekune dzimwe nyika, kunana Zambia, wana Botswana nana South Africa, munotoona kutoti mitengo yezvinhu muZimbabwe uri pamusoro-soro. Makaona mitengo yechingwa, for example, chingwa chemuZimbabwe chinodhura pane chingwa chekusouth Africa na chingwa chekuZambia. Cost of living muZimbabwe iri pamusoro-soro even though inflation yedu iri pasi. Saka pane ka paradox ipapo pakuti inflation iri pasi but the cost of living iri pamusoro.
IMF yakati iyo inflation inogona kusvika pazvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% mukupera kwegore. Zvinokwanisika here zvine zvatiri kuona izvinezvi?
Zvinogona kukwanisika, zvinogona kusakwanisika. Chambe chinyanya kudriva inflation inyaya mamultiple pricing regime yanga yaunzwa nekuparirwa kwakaitwa mabond notes. Patori nema different price levels anenge achichargewa whether uri kushandisa cash, uye effect yekuti value yebond note ne value yene US dollars market zvakatosiyana. Saizvo zvazvichidrivewo zvakare inflation.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vachitaura parunare na Blessing Zulu Studio 7. Mamwe madzimai ekulions den pedyo nechinoi vanoti vave kurarama nekutengesa sadza kuvarimi nevatyairi vedzimotokari dzinenge dzaenda kuzotengesa chibage paGrain Marketing Board iriko. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vari kuuya kuzotengesa chibage pamadepot eGMB vari kupedza mazuva akawanda sezvo paine mitsetse yakakura iyo iri kutora nguva nekuda kwekutariswa kwechibage kuti unyoro hwacho hunobvumirwa kuiswa mudura here kana kuti kwete. Nokuda kwedambudziko rekuti vanhu vave kupedza mazuva vari mumitsetse, mamwe madzimai emulions den vakafunga zano rekutengesa zvekudya kuvanhu ava. Madzimai aya anoti zvekudya zviri kumhanyirwa nevanhu vakawanda ipotugadzike mangwanani nesadza nguva dzemasikati nemanheru. Amai Doreen Mpepereki vanogara mumusha weLions Den mumwe wevanhu vari kuita bhizinisi rekubika sadza. Amai Mpepereki vanoti vakafunga zvekutengesa sadza nekuda kwemukana wainge wavapo paGMB. Amai Mpepereki vanoti vanouya nesadza nekuti vachairi vedzimotokari havakwanisi kuenda kurukisheni kunodya sezvo vanenge vachiswededza motokari mumutsetse wekupinda muGMB.
Ndobatatumaza sazerwini rima advantage uo sezo ala kwa niso kwenda ma canteens chayo chayo bozo ni kata kusele za chiu marurao anu wana watu ya voto ujwa akto mayano sele za chiu rurake kestu mwe oone tu mabaratu edu chengkwa chengesiru usaji shidaru shidaru.
Amai Mpepereki vanoti vano wana profit ye madura gumi pa zuwa
ai shoma tunungwa na tumapoto tuwe duwa pa mutungwa na umate zelanzani
pasu. Mumwe anotengesa zvekudya ndi amai Mary Mukarati ava vanoti vachairi vanotenga sadza nguva dzose nokudaro vari kuwana mari iri kuvararamisa.
Vamwe madhiraivha vanorufarira makuseni, vamwe masikatano, vamwe manheru. Asi kana kune wedha kune wedha yei kuchitonhora vanenge vachifarira tii nekuti makuseni seni vanenge vachitoda iri tii.
Amai Mukarati vanoti vave nedambudziko rekanzuro iyo yave kuuya ichida mari dzemitero nezveutsanana. Amai Mukarati vanoti zvakaoma kuti vabhadhare mari kukanzuro ivo vachishanda kwemwedzi mitatu chete pagore.
Kuramba tiri panapa parikutoshupa kutengesera pacho unoti kanzuro iri kuti tanda iri inenge ichida mari veheoti vanenge vachida mamedical aid. Saka nguva yacho yatiri kuti tikwanise kuwana mari yekutora medical aid ndofunga chibage chichangota ndofunga 2 months kana kuti month yasara. Saka hatikwanisi kuwana mari yekutora medical aid.
Madzimai anobika aya anoti vanoshuvira kuti dai vawana munhu anovakweretesa mari yekuti vatenge nyama yakawanda sezvo vanhu vari kutenga sadza vari kuwanda. Zvichakadaro munyori mubazi rezvekurima vaRingson Chitsiko vanoti dambudziko remitsetse yemotokari dziri kuuya nechibage haripere nekuda kwekusarongeka kwevashandi veGM.
Kodzeseni haichamiri charamba yakadai. Saka ichokwadi kuti tine challenge pano kwete palayo dzenichete kutoona kuti ichallenge yakatarisana nenyika.
Nekuda kwedambudziko rekunonoka kupinda kwechibage kumadepot kwave munyika, GMB inonzi yakapinza basa vechidiki vezanupf vainge vabva kuzvidzidzo zvevechidiki munyika kana kuti national service uye vave kushanda nemanheru. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndine Arthur Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muCameroon razivisa nhasi kuti mauto 34 haasi kuzivikanwa kwaari zvichitevera kunyura kwengarava yavo kumahombekombe kwenyika iyi apo yanga ichiendesa chikafu kuchitsuwa cheBakasi. Mauto matatu kubva mauto 34 ndiwo akakwaniswa kununurwa mushure mekunge chikepe chavo chinonzi Le Mundenda chanyura kumaombe kombe kwete mdusha nenguwa zenanatu mangwana ne msue shondo. European Union neBritain vatanga hurukuro dzakadzama dzekutanga pakupatsanurana kwavo matiyi ose achiti yave nguva zvino yekuti vaende mberi nehurukuro nechimbi-chimbi. Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda weEuropean Union uri paBelaymont, pakutanga kwehurukuro dzekurambana kwavo dzemazuva mana uri kuotara zvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain, vaDavid Davis vati zvakakosha zvikuru kuti hurukuro dzavo dzave kuratidza michero. Apo upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere, madzimai akawanda anoti ari kunetseka zvikuru kuti aronge mhuri dzavo zvakanaka nepamusana pekutadza kuwana mari inodiwa. Mashoko aya akabuda nguva pfupi yapfuura apo madzimai akaungana muHarare pasi pechirongwa cheUnited Nations Population Fund yakabatana nehurumende. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai aibva kumativi akasiyana siyana akaungana muAfrica Unit Square svondo rapera, uko kwaipiwa pachena zveutano zvakaita sekuronga mhuri, kuongororwa ropa pamwe nekutariswa gomarara rechibereko. Mumwe wemadzimai akaona rubatsiro rwekuronga mhuri pachena ndiamai Grace Maketo vanogara kubudiriro. Amai Maketo vanoti kunyange zvazvo vava nenguva vachidawo chirongwa chekuronga mhuri chinopedza makore cheJadele, vanga vasingakwanisi sezvo makliniki ari pedyo navo mumusha webudiriro achibhadharisa mari yekuisa Jadele. Amai Maketo vanoti zvirongwa zvepachena zvinoitwa neUNFPA nemamwe masangano zvinobatsira madzimai akawanda.
Ndoona vanhu vazhinji panyaya dzemari apa tongouyawo sezvizvi, kana vangouyawo vakati family planning mahara tongouya, nokuti mari yacho neuchishayiwa yekuti uende kunoiswa nekuzobviswa kwaisa, nokuti tinoti zviri nyore kuya pana vauyawo vanhu vakaita seivava, tinoona kuti zviri nyore kazhinji kacho.
Jadhele ikaiswa inogona kudzivirira kuti mudzimai asabate nhumbu kwemakore anosvika mashanu. Mumwe wemadzimai vaiiswa imwe nzira yekuronga mhuri yeintrauterine contraceptive device ichizivikanwa nokunzi loop. Amai Chido Madziya vanoti madzimai mazhinji ari kukundikana kuwana mari dzokuronga mhuri nenzira dzinopedza nguva ndefu.
Maservices efamily planning especially pajadeo apa nema loop vanhu havambozvi afforded, nokuti kuenda kumahospital kana kuti kuclinic vari kubhadharisa. Ukanoti urikuda kuiswa jadeo vari kuti $15, ezvino izvi mari vanhu havasi kumboiwana. Saka $15 yacho haitowaniko, unozoona kuti vanhu vanenge vangodi vakungogara, nekuti pamwe vanenge vasinga mapirisi anenge asingavaitire ngekere jepo racho kuti pamwe nenge tisingamiitire. Saka anenge achida zvinhu zviri zvine nguva yakareba asina mboenda kunodi kunobayiwa kana kuita chimwe chinhu. Saka aiswa futi jadeo rachona, kana awana $15 yacho kuti aiswe jadeo rachona, onzi $20 kubviswa. Moona futi kuti hazvidi mari yacho futi munhu anenge asina $20 yachona iyoyo kuti anobviswa futi. Saka unoguma munhu angogara futi nacho chiri murwoko, apa kune makensa ariko auzozivi kuti ndikagara nacho cheo chayo expire chichazokonzera chifu.
Mumwe wemadzimai akabva kuruwa, amai Linet Kwashi, vanoshandisa mapiritsi pakuronga mhuri nekuti ane mutengo uri nani pane dzimwe nzira. Asi chido chavo ndechekushandisa urongwa hwavasingatori nguva nenguva, sezvo pamapiritsi ari nyore kukanganwa kuamwa.
Maservices efamily planning ari nyore kuwana, asi vamwana vakwanisa maafoda, nekuti kumwe kune dzimwe nzvimbo anenge achidhura like kuruwa kuclinic anenge achiita $15, saka umwana anenge asingazokwanisi kuafoda kuti vanoiswa. Mbamazina nhongwa kungozvara zvara nokuti kuti vanoiswa pamwe mapiritsi anenge achivara pamwe wanga achikanganwa kuti vanoiswa jadeo zvine zvichidhura havazokwanisi.
Mumwe mudzimai wechidiki akada kuzivikanwa nezita rekuti Ruvarashe anoti shuviro yake ndeyekuti nyaya dzekuronga mhuri dziitwe pachena. Ruvarashe anoti madzimai mazhinji anorarama nemabasa emaoko ayo asingavapi mari yakawanda.
I think hangu semukadzi echidiki mafamily planning methods anofanira kuwanikwa pachena kune munhu wese wemukadzi muzimbabwe because most of vakadzi vari muno muzimbabwe havashande vazhinji vacho vamwe vacho vanoita mabasa emaoko but income yavo ishoma
kuiswa jadele kunoda gumire madhora mumwe mushandi wekuzimbabwe national family planning council vadenis mulambo vanobvumawo kuti nekuoma kweupenyu vamwe vanhukadzi vanotadza kushandisa nzira dzavanoda dzekuronga mhuri
sometimes because of economy nyange nyaya yekuti upfuma unaomera zvakanaka panoita dambudziko kuti panoya anozi mafees anochajwa mari inochajwa kuti upiwe sevhisi yakati panodiwa $25 $5 imari shoma but imari ingagona kuonekwa nemunhu wese wese
pamusoro pejadele neloop dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwenguva yakareba iimplanon inogona kuita makore matatu nedepo provera inoita mwedzi mitatu nzira dzekudzivirira pamuviri dzinoda kushandiswa zuva nezuva dzinosanganisira mapiritsi nemakondomu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.
Vechidiki vekuZimbabwe vanobva kuzvikoro zvakasiyana-siyana vari mumakwikwi eFirst Global 2017 Challenge ari kuitirwa muWashington DC. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chikwata chetim Zimbabwe nasi chabuda zvakanaka pane mimwe yemakwikwi achichange chichiita muzuva ranhasi achazopera mangwana pachazozikanwa kuti ndeipi nyika yakunda. Amai Aritha Mare, mumwe wevaviri vari kuchengetedza vadzidzi ava, anotaura nezvaitika nhasi.
Vachangobva mukutamba mechavo yekutanga ndi tirikufara zvakanyanyisa nekuti vanyatsoratidza kugona kwavo zvanga zvichitarisirwa mumechi zvekuti vanokore mabhora akamirira mvura yakachena vanomakanda maanochengetedzwa zvese nekuti robhoti ringe richikwanisa kunge richimira riri rega zvese izvozvo vazvikwanisa vakatwa zvakanaka tafara chaizvo kupera kwezuva ramangwana nopatinenge takuziva kuti taita zvingani zvipodzwa kuti tahwina here kana kuti zvakamira sei. Gemu yakagadzirwa ndeyekuti tine dambudziko riri common kunyika dzese rekuti vanhu vangu vachiwana mvura yakachena saka tanga tichigadzira robhoti rinokwanisa kupatsanura mvura yakachena neyakasviba richiratidza unyanzvi hwatinoti hweengineering.
Vachitaura pakuvhurwa zviri pamutsemo kwemakwikwi aya nezuro, vechidiki ava vakati vari kufara nekusimudza mureza wenyika pamakwikwi ayo ari kupindwa nenyika dzepasi rose. Vachitaurawo pakuvhurwa kwemakwikwi aya akatangwa gore rino, mutungamiri wesangano reFirst Global vaJoe Sestak vakati ishuwiro yavo kuti makwikwi aya aitwe gore negore munzvimbo dzakasiyana-siyana kuitira kuti vechidiki varambe vachifarira zvidzidzo science ne technology kuitira kuti remangwana ravo rive rakanaka. Zimbabwe ine vadzidzi vasere nevari kuvachengetedza vaviri. Makwikwi aya anopindwa nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience, technology, mathematics neengineering. Mumwe mudzidzi Gamuchirai nechitsima anoti zvakakosha kuti vanasikana vechidiki vazive kuti vanokwanisa kuita zvidzidzo zvescience ne technology kwete kuchikira kure.
Zvinhu zvese zvakakomana chete but you find kuti vasikana vanokwanisa kuita the same thing since we all got the same brains anyway saka we can do this.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi anoti danda chena. Uyo anodzidza kuSt George's anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dziri mumakwikwi aya. Mumwe musikana anodzidza kuHarare High School Tariro Muzowaka anokurudzira vechidiki kuti varambe vakashinga kunyangwe zvinhu zvakaoma sezvo iye akakwanisa kupinda mumakwikwi aya zvisinei nekuti anobva kupi.
Ndangotara kuti kugara mugeto asiradzo kuti haugoni zvakawanda, ini ndotogara mugeto but I'm a programmer now.
Chikwata cheZimbabwe chakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Robot reZimbabwe rinozikanwa nezita rekuti
Zim1. The president's car is called Zim1. His son is also a Zim1.
Nasi nemangwana chikwata cheZimbabwe chichange chiri mumakwikwi ekuona kuti michina yavakagadzira ingahwine here mukupera kwemakwikwi aya. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenyika zvemutambo weragbi nenhabvu zviri kudzoka zviri maoko chete kubva mukushanya kwazvo kuNamibia mukupera kwesvondo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iyi.
Zvikwata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo, kunyange hazvo vaive vasimuka muHarare vachivimbisa mafaro. Matebos ndiwo akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 nemugovera makwikwi e2017 Africa Gold Cup Group 1A, ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma2019 Rugby World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Zvakamira zvakadai, mavanga ekurohwa kwemasebos asati adzima, Maurias akatevera izvi nekuisirwa pasi 1-0 nemaBrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma2018 Africa Nations Championships. Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium Sondorino mumutambo ucharatidza chikwata chaenderera mberi nemakundano aya. Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika muSemunyoma Stadium nezuro. Mumwe wavo ari mutsigiri weCapes United vaInnocent Mtena, avo vanoti maWarriors achakunda mumutambo unotevera.
Tiri kurwadziwa zvedu bhati kuti Zimbabwe yari 1-0 bhati hatotokotasawo pachirimechi kuti chii togora kukoirovowo kana 2-1 saka 1-0 haiwo haizvi zvauti inonyangotyisa kozi vakazovo pamusha pedu tinovarovowo chii kana 2-1 tinohwina tinovimba namhofuwo kuti.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vamakabhi Makamure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa maWarriors, asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chaSunday chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
Mwoyo wangu uchirwadzikana zvinamboita kuti timu yavanodyiwa asi 1-0 rinani tinogona kuzodzorwa kunoku patimba inenge yadzokawo yauya kuno. Vakomana ngavarambe vane pawa vadzokera kumashure painoya kuno kuti tinogona kuidya tinohwina tinozidziva sapoti nechaisapo sapoti yakakwana.
maWarriors ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe weCOSAFA Castle Cup mushure nekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland, Lesotho pamwe neZambia. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachisi kuda kuita maWarriors ekutanga kukundikana kuenda kumafinari eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo yeby election yakaitwa kwaChiundura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo yeChiundura by election yosimudza mutauro zvichitevera kuvhota kwevanhu vakawanda vanonzi vaishandisa zita rimwe chete. Madzimai ekumashanaland west owana cheuviri kuburikidza nekutengesa sadza nezvimwe zvekudya kuvatyairi vemarori anenge aenda nechibage kugrand marketing board iri kulions den. Zimbabwe inokundwa 1-0 neNamibia mumakwikwi eAfrica Nations Championship. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Chris Gande.